Zvitoro zvakaita seN Richards Gain Wholesale neEco Zimbabwe zvave kutengesera upfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinoi vaBuddington Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro haafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Bumbiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food, zvichireva kuti hazvimisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga mhupfu. It's an infringement to human rights. We don't allow such.
Izvi zvatsinhirwa navaIsrael Nyandoro avo vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa.
At the moment ukaenda kwaregistra vari kuti hatina madhiski wekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora asi madhiski arikungonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected, kuti taane madhiski akakwana, munhu wese anokwanisa kuti aningirikane. Because zvazvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida kunotora chitupa, ndatoone dambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona upfu wemba womumba mangu wemhuri. Inova iri punishment imi semukuru wemba, head of the house.
Asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga upfu munhu aburitsa chitupa zviri kuita kuti upfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza uori.
Unongera kuti vanhu vari kutenga kana kuva chitupa vanogona kana chitenda kuwana. Asi ukasiya chitupa chako paita nyama dzakozoa kunyama kambiti paunozodzoka kuta utenga nechitupa ichocho zvinowanda pamutenga. Tinotenga takawanda. Ukatenga usina chitupa unogona kuenda kanyi ndosiyawo kundodzokera futi ndotenga ndodzokera futi ndotenga. Asi kana une chitupa vakasvika paipawo vapa chitupa chako vambotenga nekunona kuti hamunhu hambodzokera kutenga.
VaDisaya Mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika, nekudaro hurumende inofanirwa kuunza upfu hwakawanda kuvanhu.
Zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndezvakachiita kiu chakuita purozidya yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana, asi chikafu changofanira kungotengwa murubaii zvisinei nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda upfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani upfu.
Wakauya ndii akanzi munhu akauya neID yake andii somubhuka mubhuka obvanya nai pachii chiiva hupfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uye anzotenga kuti haana ndizvotongoti iwacho kana wakuuya kuzoita zvipechiya uzozoti vanhu vakatenga upfu ndavo hatibreki ndonyika kuatiuchia kubhuka mubhuka tichitongoti angozvichenesa kuti tiabvunze rupfu akaenda kutoti nenge akauya akatenga upfu matiyo zvedu ndaayo.
Upfu hwerola mill uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabond kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose. Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga upfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kweupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga upfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi-chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.